Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 13, 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kufa necoronavirus muAfrica neAmerica hwowedzera. Vamwe vagari vekumasvingo votya kupararira kwechirwere checoronavirus mudunhu ravo zvichitevera kudzoka kwevanhu vakawanda kubva kuSouth Africa. Vasosa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus pamwe nemudzimai wavo nevana vaviri vokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose huri kuramba huchikwira. Mumashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention, anoratidza kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi muAfrica vasvika pachiuru gumi nemana nemazana mashanu ane makumi masere. Vanhu vafa muAfrica vanosvika mazana manomwe ane makumi masere nemasere, kana kuti 788. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muAfrica vabatwa nechirwere ichi. MuZimbabwe mashaya vanhu vatatu pavanhu gumi nevana vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Pavanhu ava vanomwe vavo vari muHarare, vana vari kumashonaland East, mumwe chete kumatebeleland North, vaviri muBulawayo. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere. Vanhu vafa vadarika chiuru zana nemakumi mashanu. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose uye vave kudarika zviuru makumi maviri nemaviri, vakawanda vacho vafa vari vekuNew York kune vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vashaya kusvika pari zvino. Vamwe vagari vekumwenezi nekuchiredzi vanoti vari kugara mugutya kutapurirwa chirwere checovid-19 nevamwe vavo vari kudzoka kubva kunyika yeSouth Africa vakange vaenda zvisiri pamutemo nekuti vari kudzokawo vasina kumbotariswa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Izvi zviri kuuya panguva iyo mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari kuti hurumende yamanikidza vanhu makumi matatu vapinda munyika nendege yeEthiopian Airlines kubva kunyika dzakasiyana-siyana kuti vambogare kuZipam kuDawendeo kusvikira vaonekwa kuti havana chirwere vasati vatanga kusangana nevanhu munyika. Kuti tinzwe nezvekumasvingo, ngatinzwei kubva kuna Godfrey Mutimba.
Vatsakaleni chauke vanogara mumaruwa ekovaranda vanoti vari kugara mukutya kubva pakataka kudzoka hama dzavo nevamwe mumaraini vachisangana nero rizhinji.
Chigwere checorona chaunza kuchakukuru kunesu vagari vekuno kumwenezi kwamaranda. Tava nedambudziko rokuti tine vana vedu, shamwari dzedu dzanga dzichishandira dziri kuJoni kuSouth Africa. Nokuda kwokuvha kwalockdown iriko kuSouth Africa havachina mabasa, vakangogara mudzimba. Saka vava kudzoka kuno kumusha vachishandisa nzira dzavagara vachishandisa dzokupoya vachipinda nomumasango. Kudaro vari kukwanisa kunzvenga testing inoitwa yokuongorohwa nequarantine. Saka vava kuuya vachisangana nesu mino mishaya tiri kugara. Saka tiri kuona kuti iri idadziko rinogona kukonzera kupararira kwechirwere ichi. Nokuti imo mu South Africa mune vanhu vazhinji vabatwa nechirwere ichi.
Amai Charlotte Sakini vekumahlanguleni kuchiredzi vanotiwo vanhu vari kudzoka munzvimbo yavo vakawandisa sezvo kunyika kwavaiva kusina mabasa nenyaya yekuvhara kwakaitwa zvinhu nechirwere chatekeshera pasi rose ichi. Amai onekai matavire yekuchipinda kumwenezi vanoti hurumende inofanira kuisa nzvimbo dzekuvheneka vanhu vari kudzoka mumaruwa mushure mekubuda zvisiri pamutemo ava.
Tinotiwo hurumende dai yaitione sose sevanhu vekumaruwa tiri kuno kumwenezi. Nokuti vanhu vazhinji vari kubva kuSouth Africa kunouya kwakurumbira chirwere vachiuya kuno kumaruwa tichigara navo. Saka tinokumbira hurumende dai yaisa mishini yakawanda uye vavaongorora vasati vagara nesu because chirwere chichapararira nevanhu vanobva kunze kwenyika vasiva vari mabhodha jamba kunyanya vachatipa chirwere ichi chainya kukurumbira kune dzimwe nyika.
Mutauriri wekomiti yeCOVID-19 Task Force mumasvingo varogers iri mai vati vari kuongorora nyaya iyi.
Hatiregei kuyeuka bako tanaiwa. Dambudziko remabhodha jambas idambudziko hombe zvikuru. Iko zvino task force yemasvingo iri kuenda iri kutotora rutoita rwendo kuenda kundotarisa nzvimbo idzodzo kuti vaone kuti vangaite sei. Asi tokurudzira kuti vagari wenzvimbo idzodzo dziri mumabhodha vabatsirane neveutano, vabatsirane nevesecurity. Kana pachinge paita vanhu vanenge vajamba bhodha vanorwara, vanokosora, vanoratidza kuti uyu anogona kunge aine gwere checoronavirus, zvakanaka kuzivisa wezveutano kuti pakasike kuitwa zvinoitwa munhu abatsirwe nekudziridzawo vamwe kuti vasabatsire. Hatiregei kutapurirana chirwere ichi takatarisa. Chirwere chinotapurirana, saka zvakanaka kuchidzivirira. Hatiregei kunyarara zvinenge zvakaipa zvetinoona zviri kuitika.
Zvichakadaro, Komite Task Force iyi pamwe nekanzuru yavhurisa musika mukuru wemurivo masvingo unozivikanwa nekunzi kuchitima kuti vanhu vakwanise kutenga zvekudya mangwanani woga woga. Izvi zvinotevera kugunun'una kwakanga kwaita vanhu vanotengesa pamusika uye vagari. Asi vamwe vanoti kuvhurwa kwaita musika uyu kunogona kukonzera kupararira kwechirwere mudhorobha sezvo vanhu vazhinji vachatanga kuungana. Veruzhinji nevatori venhau vari kunyunyutirawo vachipomera mapurisa nemauto mhosva yekuvarova nekuvashungurudza kuti vagare mudzimba dzavo. Mudunhu remasvingo vatori venhau vana vakashungurudzwa nemapurisa vachiita basa ravo kunyange hazvo hurumende kavapa mvumo yekuita basa ravo iro rakakosha mukurwisa chirwere ichi. Sadyaro wesangano revatori venhau remisa mumasvingo vapasimo kuzipa vanoti mapurisa emumasvingo ave kuita mukurumbira wokushungurudza vatori venhau vari pabasa munguva yakaoma iyi.
Sachigaro wemisa Zimbabwe Masvingo Province, ndinoona nyaya dzekumbunyikidzwa kuvatori venhau dzakawandira kumasvingo. Iko zvinoizvi pava nemacases 4 over 6 akaitika nyika yose, 4 iwayayo akaitika kumasvingo. Ndinoona sokuti inyaya pamwe kudai kusanzwisisawo mashandiro evatori venhau zvakarewo nemashandiro vanoita zvesecurity. Asi dambudziko iri ndinoona sokuti rinogona kupedzeka bedzi kana pakagona kuwana mukana wokutaurirana nokuzivisana pamwe maybe mashandiro nokuoneswawo, nokuti maobjectives tikamatarisa anogona kusiyana kuti vesecurity vanenge vachidawo kudzivirira kuti vanhu vasaungana uye kuti vanhu vasanyanya kufamba-famba panguva inoi yekurwisa chirwere checovid-19.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Union of Journalists kana kuti Zuji vafosa dongozi vanoti vari mubishi kutaura nevakuru vemapurisa kuHarare kuti vadzidzise vamwe vavo kuti vasashungurudze vatori venhau vari pabasa. Mutauriri wemapurisa masvingo Chief Inspector Charity Mazula varamba kutaura nezvenyaya iyi. Zvichakadaro, vairi mai vanova mukuru webazi rezvekufambisa kwemashoko mumasvingo vanoti Committee Task Force iri kutenderera maruwa akasiyana-siyana, iri kufara kuti vanhu vari kuteerera mashoko kuti vagare mudzimba. Ndakamirira Studio 7 ndiri mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vanhu vakawanda mamutare vachiri kufamba famba kunyangwe hazvo svondo rapera. Gurukota rinoona nezvedunhu reManicaland, Dr. Ellen Gwaradzimba, vakati vari kushushikana zvakanyanya nevanhu vasiri kuteerera kurudziro yekuti vagare mudzimba iri kupiwa nehurumende kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Nyayawo yekunzi vanhu vagare mumba yave kukonzera kunetsana munyaya dzezvematongerwo enyika. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Guta remutare rinoda mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana yekuamerica kuti igadzirise chipatara chemutare Infectious Disease Hospital, icho chinokwanisa kuzorapirwa vanhu vanenge vabatwawo nechirwere checoronavirus. Mutauriri weguta remutare vasipreni Mutewi vatenda kuti chipatara ichi chiri kuda zvikwanisiro kuti chitange kushanda zvakanaka. Vamwe vemabhizinesi vemudunhu iri vachitungamirirwa neConfederation of Zimbabwe Industries vakaunganidza mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu yemuZimbabwe yekubatsira kutanga kugadzirisa chipatara ichi. Vanhu vanowanzobuda mudzimba zvakanyanya kuti vaende kunotsvaga zvekudya zvakaita sehupfu. Vamwe ndo vari kuti havanawo kana mari yekutenga chikafu, zvakapa kuti hurumende iti yave kuparura urongwa hwekubatsira vanhu kuburikidza nebazi rezvemari. Asi nyaya iyi yezvekudya iyi zvichagoverwa sei yatotanga kukonzera kukandirana makobvu nematete pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Mumwe mugari wemamutare vaPeter Makonese vanoti nekuda kwerusaruro pakunyoresa mazita evanhu vakakodzera kuwana batsiro vemasangano ari kupa rubatsiro urwu vanofanira kugovera vega.
Fine, ngatori mungabate munhu achimisa pamubatira kuti nyaya yakadai. Haikona kutiti tirikutambudzika, toya kutambudzika futi nemapurisa achitoramba kamari katuti tibaudyawo. Mutiri mumba mutiri tagara tirwaromba sisu vachitorera mari. Ini chimwe chandinokumbirira chikuru ngechekuti United Nations kana ichitipa zvibatsiro zvaita, taikumbira zvikora zviita ngaitumire maagency ayo iyase kuona chirushika here pane vanhu vaya varikutambudzika kana chakudaivhetwa kuita chezanupiefu.
Mumwe kanzura weMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vaCrispin Dube vanoti vave kunyoresa nhengo dzebato ravo mazita sezvo dziri kusiyiwa nevezanupf.
Kansela weward 9 kumudanga mvura chikanga constituency, manyorerwe ari kuitwa mazita evanhu ari kunyorwa nevezanupf vari kutungamirwa. Like mukapinda muward mangu puno unonzi kawezanupf wendisinganyari kana kudaidza zita rake nekuti ndovanga vari paground vachinyora vanhu vachiungana pamba paunokwanzi kanzira Chipai unonzi Chipai ngevezanupf. Vamwe vacho vanonzi vacha vanoti mumwe wacho unonzi mumwe wacho uri kufoti unonzi vachamajika. Ndovanga vachitungamira vanhu vainyora mazita, asi chaishamisa ngevecho vainyora vanhu vezanupf chete mavanoziva kuti apa ndimunhu wezanupf ndo vainyorwa kuti vachawana rubatsiro kubva kuhurumende. Ini kanzira wewadi handisii zvandaiziva kuti tanga unzi tinyore mazita iwo. Saka toshaa kuti isusu maybe tiri hurumende yekuMozambique here kana kuti hurumende yekuTswana here hazvichazikana, but kana iri programu yegovernment ndofunga inofanira kuti idzike madzikira inoita kubva kucentral government ichidzika kupinda malocal authorities yosvika kwatiri yotitaura tochipinda paground nevanhu vese vatiziva kuti munhu wese waona chinyi waona zvinodiwa nehurumende.
Vadhube vanoti urongwa hwehurumende uhwu hwakanaka asi kungoti chete paita huori.
Tikuona ukaramba wakangofumbata maoko vakwakwavanofane nzara. Saka tafunga kuti tinyorewo listi yatichanyora pavachaendesa ipapo totsvaka tiendesewo listi iyoyo. Totaura vanhu kuti taendesa pakaendeswawo listi yevanhu ivavo nokuti vanhu vava kupenga vari pasi apa. Saka tichaendesa ipapo kana ivo vachizoita rusarura kuhurumende vachapa ndo zvichada kuti tibude pachena. Vasazoti hatina hamuna kuunza mazita, mazita taakuendesa. Asi chatakanakira ngechekuti tiri kunyora neivo vezanupf vakanyorwa iyoo. Isusu tiri kunyora vese, taakunyora vese semakanzelasi toendesawo ikoko kuti munhu wese aone kubatsirikana. Ndozvetinonzwa kuti ndezvechekerere, munhu wese ngaapiwe chikafu, ngaapiwe rubatsiro nehurumende ngekuti munhu wese unobvisa mutero.
Asi munyori mukuru mubato re Zanu PF mdunu re manika lende vakini disaruchera varamba mashoko arikuto orwa ayava chiti kunyoro kwa kwenye nengo zebato ravo hakune ine rubatsiru rokatari siri kwa uhu vasaruchera vashita ora avariparu nare vanoti vatsigiri bato ravo varikuto orwa mazita avo kuitra kugadziri la saruzo zemuna 2023 chete pangwa chitene kuti vazive utunga mire webato kuvapa siku shika kumusoro kunyangwe hazo zvitoro zvinotengesa chikafu zvakavhura muguta uye nemimwe misika inotengesawo mirivo madomasi nezvimwe zvakaita semichero mumwe mugari wemamutare vaWalter Basera avo vanoita basa rekutengesa mapuranga vanoti zvave kuvaremera kubhadhara vashandi vavo uye nekuriritira mhuri yavo nenyaya yelockdown donho remanikaland kusvika pari zvino harina haro kana munhu mumwe chete ati abatwa nechirwere checoronavirus ichi ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo.
Nasi tiri kuendera mberi nehurukuro yedu navaso nyakudya vekuruwa avo vakabatwa nechirwere checoronavirus pamwe nevamwe vatatu mumhuri yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Batwa tiri 4 vasina batwa e5 saka tiri kugara tatu asi izvozvo zvatakaita ndezvekuti since imba iyi ya 3 quarters complete iyo main house ndiko takachisa vari negative ndiko kugara takachingoisa ma bedrooms kwacho isusu takangosa tiri cottages tiri positive.
Ko vavakidzani venyu vari kunzwisisa here nezvechirwere ichi?
Runzwisisa but kungotwe ndofunga pachirumbo da dzidziso yakati kurei kuvanhu wese bhozi vanhu vari kutya chaizvo even kuti yes the phone us kuti vanzwe kuti tarara sei they are giving us all the support even chikafu wama neighbors akatibatsira ruwa residence yese yakatibatsira we ma churches vakatibatsira but kuti wazosvika pedyo vari kutya stereki nenyaya kuti vari kungotya kuti zvose hosha iri kutaurwa nezvayo stereki tinogona kuzotapurira tapukira pairi but regain to this opportunity kuti ndiudze vanhu kuti yes ihosha inouraya but vanhu vasatye kubatsira hama dzavo zvakanyanya stereki nekuda kwekuti vari kutya because dopa good example yekuti inini honai ndiri kugara nevana vari negative isusu tiri positive but tiri kugona kugara tiri pamwe chete yes vari kugara mumba yavo isusu tiri mumba medu but munongosangana mukupfuura mukufamba kana toilet rati kungoshandisa imwe before first ladies vasati vatipa chi imwe toilet saka ndangokudzira kunechi kune vanhu kuti wabatsire kuna vanenge vari munhu kubatsira but manebhazi edu ari kubatsira but that kakutya karipo that's the truth kakutya karipo kuti vanotapukira zvekuti hapana kana unosvika pagedhi pangu vazhinji vanotya ndo chokwadi chaicho dai panofanira kudzidziswa ipapapo.
Ko vana chiremba vari kukura paisei?
Madoctors arungote no because isusu mishonga yakati paka iyo ma antibiotics but waingoti encourage kuti tinwe ma vitamin C tablets nekungonwa idzo mvura dzine ma lemon idzo dzidzi mvura ine lemon iri warm yaka inobatsira chaizvo kana mukana ukauripo wekuti moisa garlic ne ginger inotibatsira mvura iyoyo iri warm kungonwa maybe glass of that water per day zvinobatsira chaizvo zvatibatsirawo especially kuwana wangu yakazosvika ya mild why because ndi paundakatanga kunzwa kusanzwa zvakanaka ndipo ndaingotanga kuti ndipe ma lemon ndipo takatanga kungonwa semhuri saka pandakazonazwa chibatu kurwara chaizvo 3 days 4 days dzacho idzodzo iwo wanga utonwa kudhara pawakazochibatwawo positive wanga utori ne 5 days wachinwa saka zvakavabatsira kuti haina zvouya ine simba sezvayakaita kwandiri.
Ko ndeipi kurudziro yamurudawo kupa vana vezimbabwe vangadai vakateerera chirongwa chedu chino cheStudio 7?
Chirukudziro rwandinopa kuno vakateerera chirongwa chino ndechekuti yes zvinhu zvakaoma muzimbabwe ndinodzokora zvakare kuti zvinhu zvakaoma shuwa muzimbabwe but dai taita hit the call ya president yekuti tite tigare kudzimba kuti chirwere chiri kutapukira chirwere chinorwadza and for information munhu ukabatwa nacho chirwere ukafa ndiwo unofa hurumende haifi and wanunga wazio izvozvo chirwere chachinomira zvakanaka dai vanotango teerera aino kuti tine nzara mudzimba but chirwere chachinomira zvakanaka tiregozoregreta mangwana tinozoblema futi kuti hurumende yatirasa tisirudini tisiumira pazvakanaka dai tateerera kungogara kudzimba zvinotibatsira chaizvo kutoti chirwere ichi chirege kuramba chichispreada ndo kurudziro ndinopa kuwanhu
vasorosa kudya avo vaive kunaya mushure mekubatwa nechirwere checoronavirus vachitaura vari parunare kuruwa apo nyika yakatarisana nedambudziko remvura kunzvimbo dzakawanda nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura vamwe vagari vekumaruwa eshurugwi vanoti kuya kwechirwere checoronavirus munyika kwave kuwedzera matambudziko avo sezvo votya kubatira utachiona uhu pazvibhorani zvavanoshandisa vakawanda Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Ongororo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti matsime mazhinji munzvimbo yakapwa mvura izvo zvoita kuti muri zhinji dziraramire pazvibhorani zvishoma zviri mudunhu iri asi vagari vakawanda venzvimbo ivanoti zvavakuisa utano hwavo panjodzi sezvo utachiona hwecoronavirus uhu uchigona kutapukira kuvanhu kuburikidza nekushandisa zvibhorani izvi zvavanenge vachibata vakawanda mozvare Patricia Zhou vanogara muward 11 kushurugwi south vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo vari kuedza nepavanogona napo kuzvidzivirira kuchirwere checovid-19 kuburikidza nekugara pamba pavo vati vanotyira kuti vanogona kubatira utachiona hwechirwere ichi pavanoenda kuchibhorani
isu kuno kumusha nyenotinetsa chibhorani nekuti tinonogwedza tinochera mvura panhu pamwe chete saka hatizoti tinoita sei kuti tidzivirire korona sezvo tirikungochera mvura panhu pamwe asi tiri kuedza kwazvo kuti tigare mudzimba dzedu
izvi zvatsigirwawo namuzvare Tatenda Mavedzenge avo vati vanhu vese vemubhuku ravo vanochera mvura pachibhorani chimwe chete sezvo zvimwe zvese zvakapwa muzvare Mavedzenge vanoti vangafare vakawana dzidziso yekuti zvii zvavangaita kuzvichengetedza
isisi todosei pachibhorani patochera mvura chakawanda hatidozivi kuchitoita sei kuti zvidzivirire pakorona iyi
mumwe mugari wemudunhu iri vafaraigara vatiwo zvingavanakire vakawaniswa mishonga yekuchenesa maoko kuti vanhu vashandise vasati vabata zvibhorani iyo vati haiko kuzvitoro zvemudunhu ravo
zvinganaka kana tikawaniswawo mahand sanitizer kuti tichenese maoko tisati takwela zvibhorani uye kuzochenesawo tapedza kukwela tisati tabata migomo
vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yemdc dr henry madzorera vati kurudziro yavo ndeyekuti vagari vekumaruwa vavagare vachisuka mubato wechibhorani nemvura nesipo kana mishonga inouraya utachiona kune vanokwanisa kuiwana
pakugwedla ipapo vanogona kupana chirwere zvakare ndokurudzira kuti vagare vachisuka iwo musisi wechibhorani iwoyo nejiki kana nemamwe maantiseptic avangawane asi mvura nesipo chaiyo inoshanda zvakanaka sitereki kugara vachisuka musisi wechibhorani ichocho vasati vadhaya vombosuka vozodhaya vose vasuka vachienda vakadero zvinokwanisa kuti mubato wechibhorani usaparadzire zvakare korona kuvanhu
asi mumwe womugari wenzvimbo iyi amai emba muri vati nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika kuwanikwa kwemishonga inouraya utachiona iyi kunogona kunetsa
mhuri zhinji dziri kutambura zvekuti kuwana mishonga yekutanga vasuka mubato wechibhorani vasati vachera mvura pamwe nekunge vapedza pese pavanoda mvura hazvinogona kunetsa chirwere checoronavhairasi ichi chatiparira
vamadzorera vapawo yambiro kuvanhu vekumaruwa ava kuti kana paine anenge achifungidzira kuti angangodaro akabatira utachiona asaenda zvachose kunzvimbo dzinocherwa mvura sezvo zvichigona kuisa utano hwevazhinji panjodzi
ndokurudzira vanokosora nevane mafulu vane zvirwere vasaende kuzvibhorani ngava gari mudzimba dzavo vakazvivharira kusvika vaongororwa voonekwa kunzi havana chirwere chekorona.
Vakurudzirawo kuti vari kumaruwa vapanane majana ekunochera mvura kuitira kudzivirira kuungana pazvibhorani izvi.
Tinokurudzira kuti vapane zvijano matens okuenda kuzvibhorani voti kuseni na 5 kunoenda imba yakati na 6 ngakuende imba iyo neiyo na half past 6 kuenda imba iyo neiyo. Zvatova zvokurongana neuchenjeri kuti vanhu vasaungane vakawanda vari pazvibhorani ipapo.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti titaure nemukuru wezveutano mudunhu reMidlands Dr. Simon Nyadundu nezvematanho avari kutora mudunhu ravo kuona kuti vanhu vachengetedzeka pazvibhorani. Asi Dr. Nyadundu vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muShurugwi, ndini Rutendo Mawere.
Rimwe sangano rakazvimirira remuWashington DC, guta guru remuAmerica, riri kubatsira mhuri dzine urombo uye dziri kunyanya kuomerwa nezvinhu munguva ino. Vanhu vari kunzi vagare mudzimba kuedza kurwisa chirwere checoronavirus. Sangano iri rinonzi DC Dream Center uye nderemachechi akasiyana-siyana. Vanoshanda nesangano iri vanofamba nedzimotokari mumugwagwa vachibatsira vanoshupika ava. Rimwe sangano rinorwira kodzoro dzevanhu reCenter for Natural Resource Governance rinoti vamwe vanorarama neutachiwana hweHIV vagere kumaruwa ari kure vari kundikana kuenda kunzvimbo dzeutano dzavanositorera mishonga yavo yemaARVs. Mukuru wesangano iri vaFarai Maguhu vanoti izvi zviri kukonzerwa nemutemo wakadzikwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wekurambidza vanhu kufamba-famba kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Asi hurumende yakazivisawo kuti kana munhu aine tsamba kubva kuna chiremba anokwanisa kubuda achinotora mishonga. Asi vamaguhu vanoti kune matunhu akawanda avawana nyunyuto iyi anosanganisira reMutasa kumaNikaland pamwe neHwange kumaTheberland North. Vati mabhazi ari kubvumidzwa kufamba munguva ino ndeyeZupco ayo vanoti haasvike kunzvimbo dzakawanda dzine vanhu vane matambudziko aya. Sangano reNational AIDS Council rakazivisawo svondo rapera kuti riri kurudzira vanorarama neutachiwana vose kuti vange vaine mishonga yemwedzi mitatu munguva ino yekusafamba kwevanhu kuti vange vakazvidzivirira zvakakwana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamaguhu.
Tingati dambudziko guru riripo iko zvinezvi pariri kutangira pacho patransport. Lockdown yakaanounzwa naPresident Mnangagwa iri kuonesa kuti mabhazi anotenderwa kufamba chete mabhazi eZupco. Saka kumaruwa kwakaita sana Mutasa hakufambi mabhazi eZupco, kunofamba public transport. Saka public transport iyoyo haisi kutenderwa kufamba zvokuti kutaura kunoku. Mumwe driver weimwe kombi inopinda maMutasa akatorohwa nemapurisa mushure mekunge awanikwa achitakura vanhu achienda navo kwaMutasa.
Ndedzipi dzimwe nzvimbo vamaguhu dziri kusangana nedambudziko iroro?
Takasangana zvekare nedambudziko iroro kuHwange. Mamonitors edu aripo on the ground ari kuonesa kuti nzvimbo isingafambi mabhazi eZupco vanhu varwere havachakwanisi kuti vafambe nzendo refu kuti vasvike kumaclinics. Sekuziva kwamunoita kuti maclinics ekumareserva anokwanisa kunga ari distance inokwanisa kudarika makilomita kana gumi nemashanu. Saka munhu kana achirwara kuti azofambe distance yakadaro kuti aende kunopiwa mapiritsi wodzokera kumba zvekare, takutaura kuti 20 to 30 kilometers. Ndosaka vanhu vari kutadza kuwana mishonga iyoyo.
Avo vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa munyika kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Uwandu hwevanhu vari kufa necoronavirus muAfrica neAmerica hwowedzera. Vagari vekumasvingo votya kupararira kwechirwere checoronavirus kubva kune vamwe vari kubva kuSouth Africa. Vaso nyakujga avakabatwa nechirwere checoronavirus pamwe nemudzimai wavo nevana vaviri vokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.